Chiripo ndechekuti varairidzi vari kutaura mutauro mumwe chete wekuti gore rapera hapana chatakawana. Gore rino tikangopuwa 12,000 allowance chete hapana salary increment. Gore rinouya kune maelections panogona kuita government of national unity futi. Saka tinogona kuita makore mairi matatu tisinga kupuwa salary increment. Chinhu chichikokura chichikwira vana vedu vachitadza kuenda kuchikoro tichitadza kubhadhara marendi vakiti nemvura. Saka maticha ari kupanyesokuyeni kwedu vari kutikurudzira kuti dai tachienda takanda mapadza pasi mazvizeni zvaasati atanga kuita kuti hurumende inzwisise kuti tiri kutambudzika tiri kuchema. Saka ndodavira kuti musi wechishanu nemusi wesatadhe pachaitwa macommemoration theworldstars day kana maticha achinga akuda nechisvibo chekuti tikuenda kustrike ndozvichaitika izvozvo.
Asi pari zvino nhengo dzenyu dzakamira papi? Muri kushanda here?
Kuti varairidzi vakangoti hatinoenda tichingonoti nhasi tabata mangwana hatina mangwana tabata nhasi hatina ipamusana pekuti chiripo zvechekuti varairidzi vari kuti zvoita chekunonzi isusu matrade unions tisine mhosva asi hurumende ichiita zvairi kuita ende zvavanosangana pese pavakangana kunoendwa masipeku dzekunyika vanoenda motikari vanongotengerana zvese hapana chekabhineti chinonzi chakadza kuita nekuti hapana mari asi chematibu present ndochinonzi hatiiti nekuti mari hapana. Saka ithinki chisungo chimuripo ndechekuti maticha matibu 7 masoja mapurisa masiyao munhu wekatendere vari hurumende ari kutambura saka hatigoni kunyarara tichiziva kuti pataita imwe GNU futi toita mangu makore mairi matatu tichingotambura futi tisina chatawana kusiri kufa ndekupi zvaiveduwe.
Tinonzwa kuti gurukota revashandi vehurumende amai Mativenga vanyorawo tsamba vachitaura kuti patange pagadziriswa makakatanwa ari musangano reApex Council musati mazogara nawo pasi muchikurukura nezvenyaya dzemihoro. Mungazoona muchienda here pakuramwa mabasa ipo paitawo imwe nyaya itsvai?
Apa hapana nyaya itsva nekuti zvinofanira kubuda pachena kuti mai Mativenga zvavari kutaura ipozisheni yavo here? Ipozisheni yepati yavo MDCT here kana kuti ipozisheni yekabhineti? Nepamusana pekuti izvozvi zviri kuitika kuApex zvakaitika kuZCTU vakatora masaidi iinterference minista haana raiti yekutopindira zvavakaita kuZCTU kuti vakatora masaidi. Saka apa totoshamisika nekuti mai Mativenga vari kukwanda panyaya iyi sani.